Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu mbudzi 15 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende inoti nhengo dzeparamende dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change gumi nesere dzakadzingwa nezuro navasengezo chavangu hadzichagoni kudzoka kudare kusvika nyaya iri kumatare yakudzwikwa. Shakurudzo yefiro yenhengo yeCitizens Coalition for Change vatapfuma nei masaya kana kuti post-mortem iyo yanga ichitarisirwa kuitwa nhasi yotarisirwa kuitwa mangwana. Zimbabwe Warriors inoita mangange neRwanda mumutambo wayo wekutanga weGroup C 2026 FIFA World Cup Qualifiers. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende nhasi yati nhengo dzeparamende dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change gumi nesere dzakadzingwa nezuro navasengezo chavangu hadzichagoni kudzoka kudare kusvika nyaya iri kumatare uko bato rinopikisa iri rakakwidza nyaya yekuti vachabangu havana masimba ekudzinga vanhu muparamende yatongwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Dano iratorwa zvisinei nekuti nezuro mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vaive vavimbisa bato reTripoC kuti kana vangowana mutongo wakapiwa nedare reHigh Court wekuti vachava nguvambomira kudzinga vanhu vaizoverenga mutongo uyu mudare vodzosa vakadzingwa vose nezuro. Asi nhasi vaMudenda vanga vava kuimba rumwe rwiyo vachiti tsamba yakanyorwa navachavangu yakanyorwa musi wa7 mbudzi nokudaro mutongo wedare wakaitwa nezuro wanga usati wa
The Kingdom relief was named after I made the announcement. And the delivery of that relief was given after the announcement. Further, the notice of recall is effective from the date of the letter, which is the 7th.
Mutongo wangu wapfupi uyu wakaitwa ndatozivisa nezvekudzingwa kwavo. Pamusoro pezvo mutongo uyu wakazouya kwandiri ndatodzinga vanhu ava. Kudzingwa kwevanhu ava kunotanga pandakatambirira tsamba unova musi wa7 mbudzi.
Mukokeri wenhengo dzeTripoC mudare reNational Assembly vaClifford Hlatshwayo vati havawirirani nezvikonzero zviri kupiwa navaMudenda vachiti nhengo dzavo dzanga dzichifanirwa kudzoswa mudare iri.
Muono wemunhu anointerpreta mutemo nenzira yaanofarira iye yaanenge achida, asi mutemo unenge wataura ndofunga mukaverenga paragraph 4 yemutongo wedare uri muda pachena kuti varikuti vamirai kuita maricos kusanganisira ndaane zuro aifanda akamira iye. Chinoti nesa nechekuti kucourt parliament yanga ine mumiririri wayo beta rakaramirira parliament. Beta reparliament raifanira kutaurira parliament, speaker of parliament, president of senate kuti nyaya iri kubuda kudare yakamira so asina kumboti ndaakumirira pepa nekuti pepa richada kutaipwaka. So nekuti zvinhu izvi zvakaitika nguva dzakada kufanana.
Vawedzerwo vachiti zviri pachena kuti munyika hamusi kudiwa vamiriri vebato reTripoC avo vanga vakazvipira kurwira kodzero dzevanhu.
Tinenge tichiona kuti mafambisiro anenge achiita basa mafambisiro ekuda kuti TripoC maMPs avo vese nemasenata leaders vasanga vachishanda basa zvakanaka nekuti chavari kuchika mudare umu inyaya yekuti MPs ACCC nema senators vese vari kumirira zvido zvevanhu. Zvido zvevanhu ndezvipi kuti munyika musaita corruption, munyika munge zvinhu zvichifambiswa zvakanaka, vana vachiwana mabasa, vanhu vachiwanawo mushonga muzvipatara, kuzvikoro maticha achibhadhirwa, o macivil servants vachiwana mari yakakwana. Saka hurumende yenyezanupf iripo iyi ihurumende isikadi kuudzwa chokwadi. Saka isu tinomirira vanhu, hatisi kuzoregedza vana veZimbabwe vachibatwa nekuseri kweruoko isu takamira muparamende. Hatisi kuzoregedza izvozvo. So vari kutya izvozvo nekuti vane zvinhu zvakawanda zvavakaviga zvavasikade zvifukunurwe. Izvo maMPs ACCC achafukunura. Saka vari kuda kudzinga maMPs ACCC kubvisa opposition munyika nekutya nyaya dziri kunetsa dzekubirwa kwemaelection. Ndo nyaya husikwisingwi.
Vanopikisa vari kuti vachavangu vari kushandiswa neZANPF pamwe nevamwe vari mukati kuparadza bato ACCC. Asi vachitaura kumusangano wavaita nevatori venhau nhasi, mungi wemusangano mubato reZANPF vaMike Bima vati bato reZANPF harinei nekudzingana kuri kuitika mubato reACCC. Richimisa kudzingwa kwenhengo dzeACCC muparamende nemukanzuru nezuro, dare reHigh Court rakati nyaya yekupikisa yakakwidzwa neACCC ichanzwi kwamudare musi wa20 Mbudzi rinova svondo rinouya. Mutongo wanezuro wakaturwa mushure mekuwirirana kwemagwete ACCC pamwe chete navachavangu kuti kudzingwa kwenhengo dzeparamende kumbomira kusvika nyaya iyanzwi kwasvondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Chakurudzo yefiro yenhengo yeCitizens Coalition for Change vatapfuma neimasaya avakapambwa nemusi wemugovera vakazowanikwa vakafa nemusi wesvondo kuCleveland kana kuti post-mortem iyo yanga ichifanira kuitwa nhasi yave kuzoitwa mangwana mushure mekunge mhuri yavo yati inoda kuti ongororo iyi iitwe paine nyanzvi dzaichasarudza iyo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gweta remhuri yavamasaya vainnocent Gonese vaudza Studio 7 kuti iri ndiro danho ratorwa nemhuri uye postmortem iyi yave kuzoitwa paina vana mazvikokota vachasarudzwa nemhuri.
Tatofunga postmortem ichaiitwa mangwana, asi uzvinge chimwe chembao anenge aripo achiona zvinenge zvichiitwa chine mukana zvakare wekuti uzotsvagawo kuti postmortem iyoyo ripoti yasvika nechinge yabuda. Totarisa kufanana mazvikokota vatinotsvagawo vanotarisisa kuti inenge yakamira sei. Tinofanira kutarisa zvakati wandei pamusana pevechitiko chakaitika kune mushakabo.
Vagonesi vati vatora danho iri nekuda kwemashoko asina maturo ari kutaurwa nevamwe vatsigiri veZANUPF nehurumende ekuti bato reACCC riri kutaura manyepo pane zvakaitika.
Nei vanenge vari vakarerekera hurumende votanga kuburisa zvinhu zvekuti aiwa vanhu veACCC vanhu veopozichini vanhu vecivil society vari kufeka maabjection ende tinenge tine rumbo hwatinenge tichinatsoona kuti munhu akarohwa, munhu akakuvadzwa kune vamwe vakambopambwa kumashure. Saka apa ndozvo zvinoda kuti zvichekese kuitira kuti zvizhinji rwezimbabwe kuzive panenge pakamira chokwadi.
Izvi zvatsigirwa nenhengo yeACCC uye vari kushanda nemhuri panyaya iyi vari kukanzura weward 21 kumabhuku vaAlexio Nyakudya. VaEdward Masaya mukoma wemufi vaudza Studio 7 kuti nekuda kwehurongwa hutsva uhwu munin'ina wavo haachachengetwa mangwana.
Postmortem haichaitwi nhasi nekuti kune zvoda kuti zviitariswo nevakasiyana siyana pakuitwa kwepostmortem. Saka kuti vese vaipo zvinenge zvichitowanikwa mangwani nekuti zvinhu zvese zviite nenguva yakakwana.
Vati shure yavo kuti mapurisa achaita basa ravo nemazvo nekusunga vanhu vakaponda munin'ina wavo pamwe nekuvaranga zvakaomarara. Mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati vange vasati vasumwa nezveurongwa hutsva uhwu pataenda pamhepo. Mutungamiriri weACCC vaNelson Chamisa vange vakatarisirwa kunobata maoko kumhuri yekwamasaya nhasi. Mushandi mukuru muchikamu cheburiswa kumashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti mhuri yevamasaya yakasununguka kusarudza zvainoda kuti vazive chokwadi chakaitika kuhama yavo.
izvo zvinhu zviri pamutemo zviri mukati mesimba ravo semhuri kuti vaite. Isusu vose ZANU-PF totoda kutoti chokwadi chibude pachena tizive kuti zvakafamba sei. Inhau iri kutodawo yakatotibata pamwoyo, nokuti munoziva kuti vamunangagwa vakati havadi political violence, vamunangagwa vakati havadi mhirizhonga. Saka seZANU-PF tinoda kutoti tikasikewo taziva kuti chii chakaitika, uye kana pane roko rwemunhu, munhu iye akasika yabata.
VaMasaya vakapambwa pamwe chete navaJeffrey Kalosi, avo vakawanikwa musi wemugovera vakarohwa zvakaipisisa, vakakandwa papurazi reChagwino uye vakapambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori pamwe nevatsigiri veZANU-PF. Mhuri yavo yakazokwanisa kuvacherechedza neZuro kuti ndivo mushure mekunge mudzimai wavo azoenda kuchipatara cheparirenyatwa uko kwakachengeterwa mutumbi uyu. Vaviri ava vakapambwa apo vaitsvaga rutsigiro rwenhengo yebato ravo vaFabian Munyaradzi kufa hakutizwi, avo vari kukwikwidza musarudzo yeby-election kumapfukutafara muna zvita. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo iyi ndivasikotisa kupwanya veZANU-PF pamwe navaDavid Chitembe vebato rechangu chimuti chapinda chapinda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi panguva iyo vanoongorora zveutano vari kukurudzira masangano akadai seUnited Nations neWorld Health Organization kuti arambe achizeya nezvekukosha kwakaita hurukuro dzerunyararo kuitira kuti hondo pakati pemativi maviri aya iyo yave nemwedzi yapinda mwedzi wechipiri imire. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachitaura pamusoro pezviri kuitika muhondo iyi neZuro vakakurudzira kuti zvipatara zvichengetedzwe. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu havasati vatambira zvikumbiro zvekuti hondo iyi imbomiswa, vachiti chikwata cheHamas icho chinonzi nehurumende yeAmerica ndechematororo chinofanirwa kutanga chadzora zvizvarwa zveIsrael zvakatapwa zvinodarika mazana maviri. NeZuro zviuru nezviuru zvevagari vemuAmerica zvakaratidzira zvine mutsindo muguta guru reAmerica muWashington DC, zvichiratidza rutsigiro rwazvo kunyika yeIsrael nekukurudzira kuti vakapambwa neHamas vadzoswe. Muongorori wenhau dzeutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanotisa chiremba vari kushungurudzika nezvavari kuona zvichiitika muhondo iyi. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Chandinoona ndechekuti hondo iyi iripo pakati peIsrael neHamas iri kukonzera kushungurudzika kwevanhu vakawanda muGaza kana nemuIsrael. Saka hondo yasvika pakuti zvipatara zvichakwanise kushanda uyezve pfuti dzaakuridzwa muzvipatara, zvinhu zvinoshungurudza munhu upi noupi zvake pasi rese. Saka chatinonge tichitarisira sevanhu vezveutano ndechekuti pese panoitika hondo vanhu vakwanise kuramba vachiwana rubatsiro muzvipatara, machiremba nana mukoti vachikwanisa kushanda vasingatye kuti vachapfurwa. Saka zviri kuitika izvi zvinoshungurudza chose.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuramba ivo vachitaura nekutsinhira kuna vaBenjamin Netanyahu kuti dai vaona kuti zvipatara zvisarambe zvichiwanikwa zvichisangana nematambudziko. Tikaona zvakare sangano reWorld Health Organization riri kutaura zvimwe chetezvo. Munoona zvichitambirwa here izvi?
Chandinoona Marvelous ndechekuti vekuIsrael vanenge vari kuzvitambira asivo vari kutizve veHamas vari kuseta up maoperations avo padhuze nezvipatara. Sezvatinoziva Gaza inzvimbo diki diki, saka zvinoreva kuti vari kurwa hondo nezvipatara vari pamwe chete. So ndinoona kuti shishuo chokuti vanhu vasakuvadzwa muzvipatara chiripo, asizve nemamiriro akangoita hondo yacho zvinotonetsa kuti pasava nekurasikirwa kweupenyu muzvipatara. Saka chandinofunga ndechekuti dei hondo iyi yakurumidza kupera kuitira kuti vanhu vagare murunyararo zvakare muGaza.
Pane vemasangano here vamunofunga kuti vanokwanisa kunge vachibatanidza vaviri ava veIsrael neHamas kuti vataurirane kuti hondo iyi ipere?
Mapato aripo Marvelous akaita sana United Nations. Chinonetsa nyaya yezviri kuitika pakati peIsrael neve ku Hamas yava nemakore aisi nyaya ingakwanisa kugadziriswa overnight, asi chatinoona ndicho kuti pese panenge paitika ma incidents like yaitika ya October 7 pane paida kuti vanhu vakurumidze kugara pasi vonzwisisana. Chandinoona ndicho kuti pasi rese riri kubvumirana kuti hondo ngaipere, asi zveve Israel neokuAmerica vari kuti iyo kana Hamas ichiramba ichikwanisa kuzo ataka zveIsrael hondo haikurumidze kupera. Saka ndinofunga kuti kutaurirana kunofanira kuitwa, kuri kuitika asima results, I hope tinowana nokukurumidza.
Vanga vari muongorori wenhau dzeutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma chikwata chevatongi kana kuti tribunal chichaongorora kana mutongi weMatare Justice Webster Chinamora vakakodzera kuramba vari pabasa zvichitevera zvinyunyuto zvakawanda zvekusaita kwavo basa nemazvo. Vaimbo vemutongi weMatare vakaenda pamudyandigere retired Justice Moses Chinengo ndo vachatungamira chikwata ichi. Danho ravaMnangagwa iri rinouya panguva iyo rimwe gweta rine mukurumbira munyika amai Beatrice Mutetwa vakanyora tsamba vachiti mutungamiri wenyika vari kutyora bumbiro remitemo nekusadoma chikwata ichi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muBritain reSupreme Court inhasira pamutongo wekuti urongwa hwehurumende yeBritain hwekuendesa kuRwanda zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinenge zvapinda muBritain hauzi pamutemo. Urongwa uhu hwakashoropodzwa zvakanyanya nevekune dzimwe nyika. Vashandi vane chitsama muIndia avo vakatsamwa vakurudzira kuti vamwe vavo vakadhirikirwa nemwena mazuva matatu adarika vakasike kununurwa, apo vashandi makumi mana vakachakavharirwa. Urwere pabasa pamwe nezvimhingamupinyi zvinonzi zviri kutadzisa basa rekununura vanhu ava kuti rifambe nemazvo. Nasi muchirongwa chedu cheDiaspora Profile chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tine hurukuro namufundisi Eva Mudambanuki vekereke United Methodist Church vachishanda vari mudunhu reKansas muno muAmerica. Mufundisi Mudambanuki vakanyora bhuku ravo rinonzi Dwelling at Jesus' Feet 31-Day Devotional, iro rakanangana nekusimudzira zvizvarwa zveZimbabwe mune zvechinamato. Ngatinzwei vachitsanangura.
Bhuku iri ndakarinyora rakazendamira pakunamata kwemazuva ese. Saka idevotional yekuti zuva rimwe narimwe mu31 days pane chapter iyo tinowerenga tiri mutsoka dzamambo Jesu. Ndinope muenzaniso kuti ndinotaura nenyaya yekukanganwa zvinhu zvekare tichitore zvinhu zvitsva. Ari mazwi etinoona anotaurwa naMwari pana Isaiah 43 paverse 18.
Bhuku iri rakanyorwa nerurimi rwupi mufundisi Mudambanuki uye rakanangana nemazera api?
Bhuku iri rakanyorwa muchirungu uye rinobate mazera kubva mumaadolescents kuenda kumaadults richiverengwa riri muchirungu. Saka munhu anenge ari kutore chapter imwe naimwe achiwerenga mazwi aripo anotanga nescripture reading kana kuti nechiwerengo chemubhaibheri. Kuseri kwebhuku kwacho kunozope zuva pane deti riripo, pobvunzwe mubvunzo uripo, munhu ozadzikisa mumitsetse iripo. Pazasi panozoite munamato wezuva iroro. Sekuziya kwedu nekuziya kwenyu, zuva rimwe narimwe rine zvaro. Saka ndakanyora apa ndakatarisana nekuti vanhu vabatsirike mukuverenga amuzvikamu nezvikamu zvemazuva ese eupenyu.
Imi zvii zvamuri kutarisira kuti zvinge zvichiburiswa nevanenge vachizoverenga bhuku renyu?
Inini ndiri kutarisira kuti ibhuku iri chidzidzo kune vanhu kuti mazuva ese vaerenge shoko raMwari. Kana tikaerenga pana Genesis 15:4-5 tinotoona kuti tinotodzidza chimwe chinhu kubudikidza naAbrahamu nekutenda kwake kwanga kwakatandamuka. Saka donzo rangu ngerekuti vanhu vanobate iri bhuku vaverenge zuva rimwe narimwe vachidzamise pfungwa dzavo nekunyora kana nekutaura kana neminamato nekukwanise kuita meditate upon scripture day and night sezvinotaurwa neshoko. Saka ihurudziro yekuerengwa kweshoko uye nekuita journal kana kuti kunyora pasi zviri mukati mwepfungwa zvichiiswa pavanenge vaverenga ipapo uye nekukurudzire kuti vaverenga wanamate.
Totarisawo kuti iro bhuku riri kutambirwa sei kune vamati manzwa vari verengawo.
Ndiri kutambira masoko akanaka ekuti bhuku riri kuvabatsira. Ndinorangarira ndiri kucalifornia, bhuku iri ratengwa, ndakazotambire mamessages kana kuti mashoko akanaka ekuti vamwe vaakukwanisa kuverenga mubhaibheri muzvikamu nezvikamu vachiite majournaling avo kana kuti vachinyore zvinhu pasi, uye riri kukurudzire vanhu vakawanda kunamati.
Totarisawo imi mune zvimwe zvamuri kuitawo here kubatsira vana veZimbabwe kungava muno kana kumusha samufundisi mudambanuki kana nemhuri yenyu?
Tinotenda Mwari kuti takasiita ngeprayer line kunana 2009 yaane makore ati kuti iri kubatsire vanhu vakawanda. Tinomita manheru ega ega.
Vanoda kuwana bhuku iri vanoriwana papi?
Vanenge vari kude bhuku vanoenda paAmazon kungogugla kuti Dwelling at Jesus Feet 31 Day Devotional Reverend Eva Mudambanuki rinobva rabuda.
Vanga vari chifuzvarwa cheZimbabwe mufundisi Eva Mudambanuki vekereke United Methodist Church vari parunhare vari mudunhu reKansas muno muAmerica neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors nhasi masikati chatora pointi imwe chete mumutambo wacho wekutanga wemunzira yacho ye-2026 FIFA World Cup Qualifiers mushure mekuita mangange neRwanda. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Chekwata ichi chaita mangange 0-0 neRwanda muwe stadium muguta reButare ndokutora pointi imwe chete murwendo rwacho rwe-2026 World Cup urwu. Chiri kurwadza ndechekuti mutambo uyu ndiwo mumwe yemitambo iyo Zimbabwe yanga itarisirwa kutora mapoints ese matatu akakosha yakatarisana nemitambo inotyisa neNigeria neSouth Africa. Warriors awana mikana yakawandisa yokwanisa kukunda, asi Terence Dzukamanja, Prince Dube naGerald Takwara vaatadza kushandisa mikana yose yawira kwavari. Mutsigiri weDynamos vaAmos Mpindu vanoti mitambo yakadai haidi kutambiswa mikana zvakadai, vachiti vane chivimbo kuti dambudziko iri richagadziriswa.
Bhora riri kuiruzwa machansi akawanda kudaro, especially kana ari maqualifiers. Munofanira kuti chance yamunenge mawana utilize it, kwete kuruza machansi hope kudaro. I hope next game tinotamba hedu zvakanaka, but draw yanga isingaite zviri fair for us, because machansi takawanda tangati now and we failed to utilize. It's very unfortunate.
Aka ndiko kekutanga zvikwata zviviri izvi zvichiita mangange mushure mekunge Zimbabwe yakakunda 2-0 ne-3-1 mumitambo miviri apo zvikwata izvi zvakasangana muna 2005. Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaAdomski Mukwashi vanoti points kunze kwemusha yakakosha, vatarisa ivo kuti Zimbabwe yakapesira kare kare kutamba nevekune dzimwe nyika.
Nhasi sevanhu vari kubvawo mumwenga wokubhaniwa kwatanga tiri, tadzokera muWorld Cup qualifiers. Matambiro ataita anonakidza zvikuru, kuti tanga tisina kurongeka mumba medu, zvakata tinenge tagona nepoidi yatawana iyoyo.
Mutambo uyu wasangana nekushayika kwaimbove mubati wepagedhe wechikwata chimwe chetecho chemaorias George Chigova, uyo ashayikira kuSouth Africa nhasi nechirwere chemwoyo. Mashoko abva kunyika iyi aChigova, uyo aimbotambira Dynamos, ashayikira mumba mushure mekungodonhera pasi nhasi mangwanani. Mutambo wanhasi weZimbabwe uyu ndiwo wanga uri wekutanga pamakore maviri apfuura ichitamba sechikwata zvichitevera kudzingwa kwenyika munhabvu yepasi rose neFIFA nemhaka yokupindura kwehurumende munyaya dzeutungamiri wenhabvu. Zimbabwe yave kusangana neNigeria nemusi wesvondo mumutambo uyo maWarriors anofarira kukunda kuti asimbise mukwana wavo wekubudirira kubva mugungano iri. Mutambo uyu ndewepamusha asi rutambirwa kune imwe nyika, neZimbabwe haina nhandare inokodzera kutambirwa mitambo yakadai. VaChris Romario Musekiwa, avo vafamba nyika dzakawanda nemaWarriors, vanoti nhandare dzemuno dzinofarira kugadziriswa nechimbi chimbi. Zvimwe zvikwata zviri mugungano rimwe chetero reGroup C neZimbabwe zvinoti Benin, Lesotho neSouth Africa. Chikwata chimwe chete mugungano iri ndicho chinobudirira kuenda kumafinari eWorld Cup, asi chinopedza chiri pachinhano chechipiri chinokwanisa kuzotambidzwa mumwe mukana wekurwira chinzvimbo chekuendawo kumafinari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi manheru tiri kutarisa kuenderera mberi kwekudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCCC muparamende, kunyange hazvo paine mutongo wedare reHigh Court wakamisa chiitiko ichi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Paramende inoti nhengo dzeparamende dzebato reCCC 17 dzakadzingwa nezuro nava Sengezo Chabangu hadzichakwanisi kudzoka kudare kusvika nyaya iri kumatare edzimosva yanzwikwa. Tsvakurudzo yefiro yenhengo yeCCC vatapfuma nei masaya kana kuti post mortem yotarisirwa kuitwa mangwana. tabatashuka kumagume chulonga chedu inindini jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusemina taboka ngube.